uongo takaita musangano nezuro nezek sera nemamwe mapolitical parties zvinhu zvatakataura zvinge zvitatu. Chokutanga takataura nyaya yekuti paakuda kuzoitwa voter registration. Voter registration iyi inoreva kuti vanhu vakuregista patsva kuvhota tichishandisa biometric, zvichireva kuti munhu mumwe nemumwe anenge aine picture yake, voters roll iroro rinenge riine mapicture evanhu, kuitira kuti tisashandisa mavoter registration slips aishandiswa aya. Zvimwe zvendi zvokuti voter registration iyi yaakuzoitwa papolling station yega yega. Saka chatakawirirana ndechokuti mapolitical parties ese akuzova nechekuita nekuwirirana kuti panovhotera vanhu ndepapi. Chechipiri ndechokuti takawirirana kuti pane macommittees ezek aripo iko zvine zvakakazara masoja, akakazara macio. Saka isusu semapolitical parties tiri kuda kupindawo macommittees ipai.
Chii chanyanyoita kuti vemapato ezvematongerwo enyika mude kupinda mumashandiro ezeki kudai?
Nokuti takaona kuti ndo pane chitsotsi chese, sarudzo dzedu hadzizochena nokuti mapolitical parties tinenge tisina kurepresentwawo panei pachitwa madecisions ekuti sarudzo dzomhanyiswa sei. Saka toda kuti isusu tinge tiripo panenge pachirongwa nyaya dzesarudzo. Tine chimwe chichinizve chakasara ndechokuti isu takaisa chinyunyuto chekuti hatisi kuda musoja, mupurisa kana mucio ane chekuita nebasa rezeki.
Asi tiri kunzwa kuti zeki iri kuramba kuti mupindire mukuchekwa kwematunhu kana yatingati delimitation.
Yanga yaramba zvayo zeki, asi zeki yanga isina kuona kuti mutemo weZimbabwe constitution yedu yakati iyo hakuna delimitation kusvika sarudzo dza 2023. Saka maboundary agara aripo iko zvino ndo aka acharamba aripo. Saka vanga varamba zvavo, saka vanhu vasaneseka zvaono kuti tichangoshandisa maconstituents maboundary agara aripo ariko iko zvinezvo akashandiswa 2013.